manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi, uri musi wechina, ndira 5/2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende mangwana mangwanani riri kutarisirwa kutambidzwa gwaro rekutanga rekuganurwa kwematunhu musarudzo kana kuti preliminary delimitation report. Mutungamiri wenyika vayamazeno munangagwa voita urongwa hwekuzivisa vanhu nezvezvirongwa zvavanoti vakwanisa kuita kubva zvavakatora mhiko yekutungamira. Asi vanopikisa vanoti vakundikana kugadzirisa nyaya dzezvoupfumi nekodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri vamabhara nemukuru wedare reHouse of Assembly, amai Helen Dingani, vaudza Studio 7 kuti gwaro rekutanga rekuganurwa kwematunhu kuitira sarudzo kana kuti preliminary delimitation report richasviswa kudare mangwana nenguva dza 9 mangwanani. Vati kana izvo zvaitwa zvinenge zvoreva kuti vanhu vanenge vokwanisa kuriona. Asi vamwe vasina kuda kudongwa nemazita mumapato akaita seZANU PF neMDC havasi kufara nekuganurwa kwakaitwa matunhu neZimbabwe Electoral Commission vamwe vachiti vari kuda kuti pangoshandiswe zvakaitwa sarudzo dzadarika kana kuti sarudzo dzinotombomira kuitwa sezvo nguva yekuti gwaro iri rigadziriswe inenge yapera. Mapato ari mudare reparamende anoti ZANU PF, MDC neTCCC akatoudza Studio 7 kuti akakokwa kudare mangwana kuti atambire gwaro iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitemo vari mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA muzvinafundo Lovemore Maduku.
Nyaya yekuganhura ganhu yema constituencies zviri mubumbiro remutemo. Tinofungira kuti makore gumi ega ega tinofanira kugadzirisa zvemiganhu tichitarisa kuona kuti vanhu vawanda zvakadii uye vakanzi vakaregista kuvhota vakawanda zvakadii.
Izvi zvinorevawo here kuti uwandu hwematunhu anenge achivhoterwa kana kuti maconstituencies aya hunobva wawedzerwa kana kudzikiswa muzvinafundo?
Namba yema constituencies haichinje, inongoramba iri ipapo pamazana mairi negumi 210. Uchinenge chiita kungochinja miganhu nekungoti oraiti apa pawandisa vanhu vanga vafambe kwakati vadaro ndoo zvinozoita kuti kana vanhu vakaita vashoma kune dzimwe nzvimbo kana vakawandisa kune dzimwe nzvimbo kunokwanisa kuwedzerwa maconstituents. Kana kukawedzerwa constituency mune imwe province zvinenge zvichitaurawo kuti imwewo province inenge ichitonge isisina constituency nekuti namba inofanira kuramba iri pa 210 ndo yakanyorwa mubumbiro remutemo.
Saka zvinhu zvinenge zvofamba sei kubva zvinenge zvapedza kunyorwa gwaro rekutanga nezvek roendeswa kumutungamiri wenyika iko zvino rakuendeswa kuparamende?
Ndo zvakatotarwa pamutemo, ndo mafambiro azvinofanira kuita iwawo. Ava vapiwa gwaro iri president neparlament vanofanira kuritarisawo vachiunza kuziva kwavo sekuti veZimbabwe Electoral Commission havasiri vanhu vangaziva zvese zvese. Asi ava vakatisarudzwa nevanhu ava unenge akasarudzwa nevanhu anonzi president nevakasarudzwa nevanhu vanonzi maMPs ndo vanofungidzwa nemutemo wedu bumbiro remutemo kuti vane zvinhu zvakawanda zvavangaziva kuti apa pamurukisa muganhu apa hapaiti apa nekuti vanhu ava neava havangange vari muwadhi imwe chete kana vari muconstituency imwe chete kana kuti manumbers enyaya mazonyatsotarisa here zveshuwa zvinofanira kuitwa. Zvakawanda zvinoda kutariswa, saka vanofanira kuti vatarise izvozvo zviri pabumbiro remutemo.
Ko kana paine zvimwe zvavanenge vasina kugutsikana nazvo muzvinafundo.
Vanotendedzwa kuti aiwa izvi hatisi kuwirana nazvo kudai mukadai. Izvi hazvakanaka towirana nazvo. Vanotendedzwa kunyora zvavanofunga vozvidzosa kudare rezeki kuti zeki itarise ichitora zvavanenge vataura zviya zviya kana kusatora. Bumbiro remutemo rinonyora chirungu chekungoti ava vezeki kana vazopiwa zvabva kuparlamenti kana president. Vanofana kuzvitarisisa harizonyori kuti vanofana kuzviteedza. Saka ipapo ndopangaita problem hapo kune vanhu asi zvinenge zvichifunzwa nebumbiro remutemo ndezvekuti vezeki vanofanira kuti vazvitende kunze kwekuti vaine pfungwa yekuti apa mazonyanya hamusi kutarisa mutemo muri kutarisa pamwe zvepolitics ngatiti kana vari muparlament vosiyana nekutarisa zvido zvenyika vongoti aiwa bato redu rakati toda kuti zvifambe zvakati ipapo zeki inotendedzwa kuramba bati zvizhinji zvese zvinobva kudare reparlament nekuna president zvinofanira kutorwa nezeki yochigadzirisa rinonzonzi final report ndiyo procedure iri kufanira kuitika.
Nyanzvi munyadzo zvemitemo vari mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Love Momadhuku vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Pope Benedict XVI vari kutarisirwa kuradzikwa nhasi manherano kumarinda ari pasi pemuzinda weVatican zvichitevera munamato wekuonekana navo watungamirwa naPope Francis. Zviuru zvevanhu zvinonzi zvaungana panze peSt Peter's Basilica zvichionekana naPope Benedict apo bhokisi ranga rine mutumbi wavo ratakurwa nekuiswa paaltar. Pope Francis vanonzi vatura mashoko anobata pamusoro pemabasa akaitwa naPope Benedict. Kunyanga hazve veruzhinji vachinzi vari kubatikana nekushaya kwavo zvinonzi kune vamwe vashoma vari kunyunyuta nekwavanoti mabatirwo avanonzi vakaita nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu mukereke yeCatholic Church nemabhishopi. Pope Benedict vakashaya nemugovera vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa. Mukuziya nezvinyaya iyi, tabata baba tafadzwa kushamba vekereke St. Clair Assisi kuWisconsin muno muAmerica, avakaitawo mukana wekusangana naPope Benedict pauzima.
Pasi rose semakatorike rwadziwa zvikuru, tichiona kuti Papa Benedicto atichambofa tikaona pano pasi. Asi tinochema tine tariro tichiziva kuti mambo Yesu Kristo vakatifira nokumuka mukuvafi vakatipa that hope yatinotarisira kuti tichazosanganiswa navo navamwe vose vakatungamirira vari kuna Mwari.
Taona Pope Francis pavatungamira vachipa mashoko ekupembedza nekurumbidza mabasa akabatwa na Pope Benedict vakaenzanisa basa ravo nere mwanakomana. Zvii zvamungataurawo pamusoro pemashoko aya?
Ndingangoti Papa Benedicto vanga vari chipo chinobva kuna Mwari. Vanga vane chipo chenjikere mwakaona kana mabasa avainyora nekutsanangura kwavaita chitendero wainyatsoona kuti ivo papa vanga vane rudo namambo Yesu Kristo, rudo nekirike. Tinongotenda Mwari kuti takapiwa mufudzi aitya Mwari but aida kukwevera vamwe pedyo naMwari. Saka tinoona kuti his heart was after the heart of Christ and tinotenda Mwari kuti vakakwanisa kutifudza kwemakore akati all and ndinovimba kuti dzidziso dzavo dzicharamba dzichibatsira vanhu kuti vaswedere pedyo naMwari.
Kune vamwe vari kushoropodza mabasa akabatwa naPope Benedict vachiti mabatiro avaiita nyaya dzekushungurudzwawo kwevamwe mukereke anga asina kujekeswa. Munotiwo naivavo?
Iya, tinongonzwa kuti pane umwe anotaurawo mashoko akangosiyana-siyana asi kazhinji kacho mukaona muupenyu hwemunhu munhu anoita mabasa akanaka pane vamwe vasingafariri mabasa anenge achiita. Asi makatarisisa pazvinhu zvose zvaitwa naPapa Benedicto vavariro yavo yanga iri kuti vanhu vararame muchokwadi, vanhu vazive kuti Mwari ndechokwadi, Mwari haachinje, nyika nemagariro dzatikapiwa naKristu hadzichinje.
Imi makaita mukana wekusangana navo munyama mungavatsanangura semunhu akaita sei?
Papa Benedicto ndingangoti vanga vari munhu angari very humble angane chipo chekuterera, chipo chekuti munhu wese anenge ari pedyo nawo anzwike. And then vaizongokupayo mashoko ekukubatsirai kuziva kuti Kristo anesu nguva dzose.
Vanga vari Father Tafadzwa Kushamba vekereke St. Clair Assist kuWisconsin munoma America. Vakaitawo mukana wekusangana na Pope Benedict pauzima vari parunare kwakare kuWisconsin ne Studio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vachatanga kuzivisa nyika nezvozvirongwa zvavakwanisa kuita kubva zvavatanga kutungamira nyika muna 2017 mushure mekupedigurwa kwehurumende yamushakabvo vaRobert Mugabe neMauto. VaMnangagwa vataura mashoko aya padande mutande ravo reTwitter uye vabva vatanga nhasi nekuti vari kuvaka dhamu reGwai Shangani. Asi vanhu vakawanda vari kupindura padande mutande ravaMnangagwa nepaFacebook yeVOA Shona vachiti nyaya dzeuori, upfumi nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu ndizvo dzinofanira kugadziriswa nehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wegurukotara zvekubudiswa kwemashoko vakaindinesi paradza.
President Mnangagwa vavimbisa kuti vachataurira nyika zvakaitwa nehurumende yavo kubvira 2018 kusvikana nhasi, ende vogotipa muono wavo wokuenderera mberi nemaprojects avari kuita. Vataura nenyaya yeGwai Shangani chete, haisiri iyo.
Ende zvipi zvine zviri kuitwa vaparadza mungapa muenzaniso?
Kune zvakawanda iye zvinezvi, kune Bite Bridge, Churundu Road, and iye zvinezvi 400 kilometers dzeroad kubva muHarare kusvika kuBite Bridge dzava mutserendende. Saka Bite Bridge Border Post chaiyo iye zvino vakauya kuholiday kuZimbabwe vachibva kuSouth Africa vari kungoti Zimbabwe yaomesa, nekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka pabridge ipapo. Handizvo zvega, kwese kwese kumaindustry, kuminda, kuzvikoro, kwese iye zvino kuzvikoro zvihombe mauniversities ava anonzi mainnovation hubs. Ende iye zvino uri kunzwa kuti Zimbabwe yakatobatana nedzimwe nyika kutumira chitundu musere musere kuenda mudenga umu. Tichibatana nevamwe kuJapan, mascientist edu akatobva kuJapan kunotumira chitundu musere musere ichocho. Saka usatamba nehurumende yavaMnangagwa.
Asika vanopikisa vari kuti havasi kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, vakavimbisa vanhu mabasa pavakadzoka kubva kuSouth Africa, vari kutiwo nyaya dzeuori hadzisi kugadziriswa munyika umu, uye hurumende yavo iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanyisa.
Pane vamwe vanenge vachishora ka ungavadii vanhu vanoshora. Vanhu vanoshora iva muZimbabwe vakafanira nokuti even kana wakamubereka anogona kukuruma kumusanaka. Saka idambudziko iroro. Saka avo vakadaro hatina basa navo. Isu sehurumende tichitungamirirwa nababa vedu vaMnangagwa tiri kuenderera mberi nezvirongwa zvavakatanga nazvo, zvavari kuenda nazvo. We are focusing ku future, not ku history. Tikuda kuenda kumberi.
Ene chinangwa cheya
kuti tisvike kwavakati tinofanira kusvika mumakore manomwe ari kuuya 2030, vision 2030. Ndokwatakananga ikoko, hatisi kutarisa kumashure, tiri kutarisa kumberi. Saka tese takangomirira president kuti vachatipakurira chii sezvavataura.
Mutevedzeri wegurukotaro zvekubudiswa kwemashoko vakaindinesi paradza vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo vanomirira mbizo mudare reparamende vari nhengwe yebato reCitizens Coalition for Change vaSettlement Chikwinya.
Vachinosonchamisa neCitizens Coalition for Change vachapa muono mutsva, chanduko itsva, upenyu hutsva kuvana veZimbabwe. Iro rigore runatiri kupinda risati rapera muna August.
Asi munotiwo kudii nemashoko avaparadza aya ekuti vaMnangagwa vakwanisa kuita zvinhu zvakawanda?
Ndanzwa zvataurwa nemukoma wangu vakaindinesi paradza. Vari kutarisira kuti president wavo ari kusiya chigaro muna August, achipa nguva yekuti nyika yeZimbabwe ifambire mberi iri pautungamiriri wavaNelson Chamisa, kuti achada kuudza vanhu veZimbabwe kuti akaitei. Chokutanga ndechokuti regai tiudzane tiyeuchidzane kuti nyama inonaka inotaura yoga.
Munorerei
kana paine mabasa akanaka akaitwa navamunangagwa nezanu PF nehurumende yavo, haadi kuti tinge tichiudziwa kuti ndakaita chakati nechakati chakanaka. Tinofanira kunge tichizoonera toga mumaruwa matinogara, mumisha matinogara, madhorobha matinogara. Zvekuti vanhu vezano, mutauriri mukuru wezano PF, mukoma wangu Kindness Paradza, sa Deputy Minister of Information, vanotomirira kuti president avarangaridze kuti ndakazogona chakati nechakati, ndakuda kuudza nyika kuti ndakagona chakati. Zvinoreva kuti panotori nemukaha pakati pekugona basa nekuonekwa kugona kwaro. Vana veZimbabwe havana chavanoona chakagonekwa nezanu PF. Ndosaka vamunangagwa vari kuti pane musi wavanofunga kuti vanoda kuvarangaridza kuti gore riya ndakagona zvakati, gore riya ndakagona zvakati. Zvinogonekwa zvinofanira kungoonekwa zviri muhomwe mako.
Munorevei vachikwinyi?
Kana shanduko yauya inoonekwa iri muhomwe mako. Kana chingwa chichinge chakutengeka chinoonekwa patafura yako. Kana nyama ichinge yakutengeka inoonekwa patafura yako. Kana dzimba dzichinge dzakurenteka dzinoonekwa landlord newe muchiwadzana. Vari kutaura nyaya yeBaid Bridge Border Post. Vana veZimbabwe vakabva kuSouth Africa vachiuya muZimbabwe gore rino vari kutogunununa kuti hakuna border rinodhura kudarika reBaid Bridge. Chechipiri chavanotaura kuti kwa mutserendende kubva kuBaid Bridge kuenda muHarare ngavatarise quality yeroad yacho. Basa rakaitwa asi harina kubuda zvakanaka.
Vanomirira mbizo mudare reparamende vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaSettlement Chikwinya vari parunare kuKwekwe naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kutanga mangwana rinenge richitungamira vanhu kuratidza kunyunyuta kwavo nekusajeka kwehurumende panyaya yekuti vana vaende kuchikoro pachena pasina kubhadharwa mari. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave nemakore vachivimbisa kuti vana vechikoro vachadzidza pachena. Mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vaEdgar Moyo vakaudza bepanhau reHerald neZuro kuti hurumende yainge yatanga chirongwa chekuti vana vadzidze pachena asi ichizviita zvishoma nezvishoma. Vakati bazi ravo richaita musangano nebazi rezvemari kuona kuti zvikoro zvingabatsirwe sei, asi vakati hurumende yagara iine zvirongwa zvakaita seBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM uye kubatsira vana kubhadhara mari yebvunzo. Asi mutungamiri weAtuz Valbert Masaraure vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti hurumende iri kuita gudzira mukanwa.
Akuona kwangu ndikuona kunge democracy is at play and ma Republicans ari kuda vasiri kufara ne speaker wake, varuda kunonzi kumaximiza machairmanship roles nezvakadaro daro. Saka tirikuona hedu kuti hano kusiyana kwepfungwa asi kudibheta kuti vaone kuti zvavangakwanisa kuwana zvakanyanya chii and then pazoita voti yavanofarira.
Munoona zvichizobuda sei nekuti tinoonawo mumwe wemademocrats vari kuwanikawo vachiwana mavhoti akati wandei anoda kutokunda emarepublicans parizvino.
Ini handione kunge mademocrats achapinda. Chiri kuitika kwaita kudonzerana mumba yemarepublicans and tikuona kuti pakudonzerana ikoko E20 vari kusiyana nevamwe ava 202. Saka tikuona kunge mademocrats ese akabatana ivo vari minority ye212 but marepublican takaona nezuro pavakaita vhoti yekuadjourna session kusvika nhasi kuti pazvakaitwa izvozvo vakabatana vese vakavhota kuti tizoita imwe debate nhasi.
Asi katomboti zvaramba zvakadai zvinozoreva chii kunyanya kubato irori remarepublican?
Zvavari kutaura vari kuti ivo kana zvaramba zvokuti Kevin McCarthy uyu watiri kutaura kuti ave speaker vachaita inonzi iyo plurality rule yekuti inonzi majority vote. Saka vachabvisa zvokuti bato rine masita akawanda nderipi ndo rinofanira kuunza speaker vozoenda inonzi majority vote. Saka ipapo ndopandinozoona kunge mamwe maRepublicans aya vachazovhotera munhu wavo.
Pane zvingadzidzwa here nenyika dzakadai seZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitika izvi?
Ya, zvatinadzidza zvakawanda nekuti tinoona kuti pfungwa dzedu dzakasiyana tese and hapana mhirizhonga, hapana kurovana, hapana ari kusungwa, hapana ari kutretenana. Saka kungodibeta and then moona zvamunoita. Murunyararo mofamba zvakanaka nokuti tiri vanhu vamwe.
Tinoromba vateereri, iyo yanga iri hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 navatimu Muringai vanovatore Citizens Coalition for Change chisarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica kuOhio pamusoro pesarudzo dziri kuitika kudare reParamende reHouse of Representatives rikuedza kuvhota zvakare kutsvaga mutauriri webato kana kuti speaker. Iye zvino tokupai hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 navamasaraure pamusoro pekuti vana vanga vachidzidza pachena.
Bende yedu iri kuwanza propaganda, vari kushandisa political banda paisingadiwe. Vana vakawanda vari kutodropa out nekushaiwa vanhu vanovabhadharira fees. Tsanangudzo dzavari kutipa hadzibatike. Vari kuti vane mari yakaiswa yemagrants etuition muzvikoro. Asi isu takatarisa mari dzacho tikaona kuti tikatora P3 nemaS3 schools emuZimbabwe, mari yavakaisa mwana wega wega anenge achipiwa 560 bond pagore nehurumende yekuti anzi abhadharwa fees inove mari iri less than $1.
Saka izvi zvinorevei vamasarauri?
Saka zvinoreva ndezvekuti hapana mari yamboiswa kuti pave nefree education. Tikatarisawo zvatikunzwa kuti vari kuti tiatora mari dzimwe dzebhimu neinei zvakadaro. Bhimu yagara iriko ende tingazotaure zvebhimu here kana tiane free education mune munhu anenge ari covered. Tikutarisa vanhu vari vulnerable futi havasi kuma P3 nemaS3 chete.
Sei muchidaro?
Kumaguta kwaane urban poverty inotyisa. Vabereki vazhinji vari kutadza kuendesa vana kuchikoro. Saka tiri kuona kuti hurumende zvayo yaita mapoliticians ari kugadzirira maelections a 2023 vasina chinobatika chavari kugadzira kuti chiitwe kuti vana vasaramba vachidrop out.
Mai Mbenge muchitiwo muri kuda kuratidzira, mungatizoti zviri kufamba sei?
Mangwana musi weFridays 6 January tichange tichibatana nemacommunities kuti tinge tichiratidza kusumwa kwedu nekushayikwa kwefree education ino inove yakasungirwa muconstitution yeZimbabwe. Saka ndopatatanga tichiita mumacommunities tichiita masmall community protest. Asi musi wemuvhuro basa hakusi kuendeka nekuti ndiwo musi uri kuenda vamwe vedu kudare vachitongerwa mhosva yekuti vakakumbira kuti mari dzavo dziwedzerwe. Saka musi weMonday hongu hatisi kuzoenda kumabasa tichikumbira zvekuti tizivisa hurumende kuti kukumbirwa kwekuwedzerwa mari kwaiitwa ne16 vari mudare namusi wa9 ndiko kukumbira kwatichiri kungoita mari.
Mutungamiri weAtus Valbert Masarure vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mapato anopikisa kusanganisira Citizens Coalition for Change rinotungamirwa naNelson Chamisa anoti hurumende yeZANU-PF iri kuramba ichienderera mberi nekushungurudza nhengo dzemapato aya panguva yonyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanomirira vanoesa chigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhengo yeZANU-PF muno muAmerica vaFrank Guni. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti zvii zvavari kuchema nazvo.
Sekuziva kwamunoita musangano weCCC, musangano wevanhu, musangano wemacitizens. Saka mukanzwa vakuru vakutaura kana kuti an a kutaura kuCCC vanenge vachitaura zviri kutaurwa nevanhu zviri kubuda muvanhu zviri kuitika kuna vasikala zvakazara muvanhu chero chembere neharawa kumamisha uko vari kuzviona kuti vasikala havasi kubatwa zvakanaka hatirambe kuti kana munhu apara mhosva asungwe asi tinozivawo zvakare kuti mutemo unoti kana munhu asati aonerwa mhosva yacho haasati ane mhosva ane kodzero zvinoenderana nebumbiro remutemo wedu kuti atongwe ari kunze izvi hazvisirizvo zviri kuitwa kuna vasikara vasikara vari kutoita kunge vava kutopika kuna vanhu vari kutofamba vachitaura kuti vachamisa ngavaurayiwe vachamisa ngavapondwe asi vanhu ivavo vari kunze
vaguni manzwa mashoko ataurwayo navadzokora pindai tinzwe
aiwa tinonzwa nhumba dzavo dzavadzokora asi regedzai tijekesere vana vezimbabwe kuti sekutanga nyaya yavapinza yavasikara inyaya iri kumatare matare ndeyehurumende harisi dare rezanu isusu kuzanu pf tine matare edu atinotongana kumusangano wedu asinei nehurumende zvichemo zvese zvavari kutaura izvi ngavataurire magweta avo aendesei kumatare vatongi vematare ndovanotonga nyaya nyaya dzekumatare dzinotongwa nevatongi vehurumende kwete nezanu pf toda kuti vanhu vajekeserwe ipapo kana munhu achinge apara mhosva kana achinge anenerwa mhosva anosungwa nemapurisa mapurisa oendesa macharges kune vematare vematare ndo vane kodzero chete munyika medu zviri pasi pebunduro remutemo kuti vadecide kuti munhu anopiwa chibatisi chokuti atonge achibva kumba here kana kuti kwete isusu semusangano wezanu pf hatinei nezvinoitika ikoko kana dei yanga iri nhengo yedu inenge yasungwa tinoti matare pedziranai nemunhu wamasunga nemhosva dzaanenerwa kana totarisa dzimwe nyaya dziri kutaurwa idzi zvakare hazvinei nezanu pf zvinoitwa nehurumende hurumende iripo ihurumende yezimbabwe yese munhu wese ari muzimbabwe ari pasi pehurumende iri kutonga muzimbabwe
maita vagoni vadzokora pindurai tinzwe ndanzwa muri kuhonga
ndinotofanha kuhonga nekuti ndiri kuona kuti vaguni vari kuhwanda nemumwe tiri kuona pavari kuda kunzvenga napo tinozviziva isu zviri kuitwa nevanhu vezanu pf ndo vakaisa hurumende iripo iyoyi takaona mumwe wavo vezanu pf vatafadzwa mugwadi mune zuro chaiyo vachitaura nyaya yawingi d vachiti titaita wingi d zvatakaita kuna job scala saka zvinoreve izvozvo kana mutauriri wezanu pf achienda achinotaura pamberi penyaya iriko kumatare edzimosva sezviri kutaurwa nadr guni mugwadi munhu mukuru muzanu pf mukuru chaizvo saka achiburitsa mashoko akadaro iwayo vanenge vachireva kuti vanhu vanofunga kuti chii ndopatinozotaura isu kuti zanu pf yakaketa makotsi iri kutora makotsi seayo iwo achifanira kunge ari hurumende iri kushandisa vatongi iri kushandisa makotsi kuti ityisidzire vana vezimbabwe nekuti iri kuzviziva kuti kusarudzo uko inorakaswa inorohwa seri neseri navatamisa saka hapana imwe nzira yavakakwanise kuita panze sekutyisidzira vana vezimbabwe kuti vaende kunovavhotera
vaguni akasike kutanga bato renyu richipomerwa nyaya yakadai kana mhosva idzodzi dzekuti muri kushandisa matare muri kushungurudza vamwe pamberi pesarudzo
ane bhora ndiye anomakwa avanodyiwa havashaye chokutaura regedzai tipindure vadzukura panyaya yavataura iyi yekuti mutauriri wezanu pf ndivamutsvangwa havana shoko ravakataura ramuri kutaura irovo zvamuri kutaura kuti vamugwadi vakataura regedzai tikupei kondekisi yacho kuti munzwisise musataurire vanhu zvisiri izvo musangano wezanu unopa mapress statements kuburikidza nemutauriri webato redu vamutsvangwa hongu vamugwadi mukuru wevashandi mumusangano wedu vanotaura vakamiririra rimwe bato rimwe chimwe chibande mukati memusangano wedu asi hapana pavakati isusu semusangano wezanu pf tichaita kuti wingidziya
tinotenda ndinokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndikusemina gaino kumedisaidi
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimile sishona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 5 zibandlela 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Elena, the captor is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than $1 per year.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzaba nzima ukuthi abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu yindlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho.
UZulu jikelele kazange wathintwa abantu abakukonsultwanga ngokunjalo ama boundaries amanengi afakwayo abantu abavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa kabazange baboniswa.
Uhulumende wazise izolo amalunga edale lephalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo lwe delimitation. Lokhu kusehlula ukuthi uKevin McCarthy webandla lama-Republicans avotelwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumlawuli wedale lephalamende lakwele Melika ele House of Representatives ngemva kwensuku ezimbili zokuvota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzaba nzima ukuba abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu yindlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho ngoba kusobala ukuthi imali eyabelwe ugatsha lwezemfundo ku-national budget ingeneli. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba umsekeli kamphathi intambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo evike ukuba uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukuba abantwana befunde kungelambadalo ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukuvula kwezikolo ngeviki ezayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe ATUS umnumzana Obed Masaraure ubike ukuba kabathokozi ngale mali.
Elena, the captor is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than $1 per year.
Ngeminyaka umntwana uzathola imali engafiki idola ukuba afunde. Thina silezikolo ezidula kakhulu nxa sikhangela inhlolisiso eyenziwa ngabe World Remit.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende acace ukuba uzayithola ngaphi le mali. Ababalisi bathi limali incane kakhulu nxa kuqathaniswa laleyo okumele iphiwe izikolo besithi uhulumende aqakathekise imfundo. Abazali bathi kunzima ukuba ngomumo wezomnotho weselizweni bakhangelele ukweneliswa ukuthola imali yokubhadala indleko yezikolo. Umnumzana yebhedi Mpala olomntwana oyaqala izifundo zeprimary kugrade 1 uthi uthwele amagabha avuzayo.
Lokho kukhulunywa nguhulumende into yamanga le asiqeda ukubhadala ama-school fees kathesi. Ngabe kuyikuthi bathi creche education maybe ebantwini abazwanana labo.
Lokhu kusekelwe ngomunye umzali umnumzana Nomensibindi yena othi imali efunwa izikolo ifunakala ilidola leMelika lona abangelalo.
Mina owami umntwana useRobert Redford Mfile bathe bathi bafuna eyabo leyi eAmerika esibiza sithi ngama-US dollars bafuna i-cash umntwana engene esikolweni. So kuba yinto esisindelayo ukuthi abantwana bazafunda pho ngoba bathi umntwana ufanele bebhadale i-fees ukuthi engene esikolo esikolweni. So angazi ukuthi njengoba sebeyasixotshela abantwana umntwana uzayenzani, uhulumende uzasinceda njani.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule ngoba isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thakunkana Ndoro engaphendulanga imibuzo ethunyelwe enkundleni yeWhatsApp kodwa utshele iphephandaba leHerald ngolwesibili ukuthi izikolo sezilungele ukwamukela abantwana ngomvulo mhlaka 9 Zibandlela lapho zivulwa. Incishi kwezemfundo lenhlanganiso ezimela ababalisi zithi imali eyaphiwa ugatsha lolukayeneli ukuba lokhu kufezeke. Uhulumende uthi ugatsha lwezemfundo yabantwana abasanda ukuqala izikolo olwe infant education luzathola amabhiliyoni angamakhulu amahlanu akuleli 500 billion kuthi imfundo yaphansi eprimary izathola 1 billion ukuthi eyaphezulu loba isecondary izathola izigidi eziphezu kwamakhulu amane 430 million Zimbabwe dollars. Nimele 27 ngise Harare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende izolo wazise amalunga edale lePhalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo ole delimitation olohlelo lokuguqulwa kwemingcele kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Lomhlangano uqhutshwa kusasa mhla ka 6 Zivandlela. Lesi saziso sibuye sakhipha njalo ukubana akusimalunga onke azakwenelisa ukuba sedale kusasa ngoba kulodubo lwendawo zokufikela eHarare. Kusitsho ukuthi amalunga avela ngaphandle kwedolobho leHarare wona azaxhunyaniswa enkundleni yobulembu iZoom kulomhlangano. Sixoxe lommeli wange West edale lePhalamende umnumzana Godfrey Dube ukuzwa umbono wakhe ngalolu daba.
Yebo, kuliqiniso sibili ukuthi sesibiziwe ngePhalamende ukuthi sizoyamukela iReport yeZEC yokwehlukanisa isabelo lokho esikubiza sithi ngama constituents, but sibiziwe ukuthi siwe khona kusasa, kodwa okukhona ukuthi ngenxa yohlupho lwezimali ngePhalamende kukhanya ngabayenelisa ukuthi sonke sizokuthi gwaqa ngedale lePhalamende, so kusasetshenziswa lokho kuthiwa iZoom link kuza kuthi abaseHarare maybe kube yibo abalethuba ukuthi ba-attende in person, lalabo abanjengama-chief whip labanye nje abaseduzane leHarare ukuthi bangafika eHarare bayenze lo msebenzi base bebuyela ekhaya.
Libizwa njani ngesikhathi sakhona elibizwa ngaso liphakathi kwekhefu?
Okuyisimangaliso yokuthi we feel noma singakabi le position ethize njengama-political parties, but esikunazelela ukuthi i-timing efakiweyo kayiqondanga, i-timing okwenziwe ngayo kayisisiyo, bekumele kulungiswe ngendlela eyiyo ukuthi lesikhathi abantu babe laso, njalo leyi i-report kumele ngabe yanikezwa u-president ngesikhathi esifaneleyo abantu bonke sebedlulile phakathi kwekhefu. Kodwa kuyisimanga ukuthi sokuyinto kungathi nje ngiyobuthumuthumu akusacaci kahle, sokungathi kulokunye okufihlwayo. So sokusuka kusimangalise thina njengamalunga edale lePhalamende ukuthi kathi kuyini okukhona.
Kwaba lokuxoxisana na ngalo umbiko ungakenziwa.
Ku-obala ukuthi uZulu jikelele kazange wathintwa, abantu abakonsultwanga, ngokunjalo ama-boundaries amaningi afakwayo abantu kabavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa, kabazange baboniswa. Akakula muntu ohambileyo echasisa ukuthi hambe lolu hlelo kuyini okukhangeleleyo. So kuphonga uba into yesidumejume nje, kubuzwa abantu abalutshwane bayaziswe lokhu lalokhu, but umuntu uZulu wonke sibile kazange walithola ithuba lokuthi atsho ulumbono o ama stakeholders athize kazange athola ithuba lokuthi atsho ulumbono othize. So kuzaba indaba ezima phezu kwamalunga eParliament. Ngiyakukholwa kusasa ukuthi siyayamukela i-report leyi, sokufakiwe ili ad hoc committee okuthiwa izacungukula, then isizayiletha futhi i-report mhlaka 13 January. Sesihlala njalo ngemva kwamalanga athize, I'm sure mhla ka 16 yaqala ukudibhethwa, so kukhulunywa ngayo. Ngilethemba ukuthi amalunga amaningi azaphakamisa ukungathokozi kwawo ngendlela lolu hlelo oluphethwe ngayo.
Lolu hlelo olwemingcele lwenziwa ngemva kwesikhathi esingakanani?
Le yinto eyenziwa every 10 years, so kumele iyenziwe ngendlela ezicacileyo, ngendlela ezobala, ngendlela ezisuthisa uZulu wonke weZimbabwe. Okwamanje uluZulu akasuthiseki ngendlela okuhambe ngayo. Ungathi uyakhangela amanye amawadi lakhe lapha kuhlonishwa esisikhona thina ngifollows amanye amawadi ayahlanganiswa amanye ayezwa lokhu lalokhu but abantu kababuzwanga kuground kubuzwe ama individuals athize 1 or 2 or 3 kwase kwabunjwa into eza affecta umuntu wonke okwethi 10 years ezibuyayo so kuyisicelo njalo sikhangele ukuthi lapha nxa sesikhulumisana ilindaba le kuzamele ibiselwe emva iyeqaliswa kacha maybe nxa kwehlule okwalesi sikhathi we revert back to what it was ngo 2018 sisebenze sinjalo siqhubeka sisiya phambili
umnumzana Godfrey Dube lilunga lebandla le-CCC njalo umela isabelo sewange West edale lephalamende imizamo yokubamba amalunga edale lephalamende amela ibandla lezanu PF yehlule ngoba bebengakusabeli omakhale khukhwini babo Ukhetho lokudinga usomlomo wedale lephalamende ele House of Representatives laseMelika luqhubekela phambili namhla. UKevin McCarthy nguye ofuna lesi sikhundla kodwa kuyehlula ngoba amanye amalunga ebandla lakhe engafuni ukuthi asiphathe lesi sikhundla. UMcCarthy bamzimba ngokukhetha abanye abancintisana laye bengabe bandla linye. Ibizo lalo owayengumongameli umnumzana Donald Trump liyathutsha lapha lalaphayana ekuvinjweni kukaMcCarthy. Sixoxe lolandela ezombusazwe wele Melika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami mbona ngani izinto zivakala ngendlela ezivakala ngayo ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yatshiwa ngu-Donald Trump imimazonzo imingenyawo olulodwa kabakatholi i-leader eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi ngesikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump yena wakukhangelayo wakhangela eceleni kumbe sibi wakutolerator ikakhulu indaba zama-conspiracy theories yananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elo daka ebusweni even indlela adila ngayo okwenzakala ngo-January 6 wayekhanya engumuntu ongani uyatolerator ubuklibi buka-Trump lama-white nationalists so ngombono wami mbona ngani khonokho kuyenza ama-members amalutshwane ama-Republican engani ayathikiza ukuthi amvotele ngikho sibona nje kungani amanamba kawahlangani kodwa ngisho kulama-negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa mhlawumbe bazogcina beyatholile amanamba abafunayo kodwa khonokho ukuthi mbona ngani kuyaqala ukuthi kwenzakale ukuthi kube lama-ballot adlula i-ballot eyodwa kujayele nje ukuthi kuvotwe kawani kulunge but khathesi bavota okanumber 6 kukhanya lokhe elenkinga lokhe kule deadlock sizabona ukuthi kuyaphetha ngani
siyabona lapha lalaphaya igama likamnumzana Donald Trump liyathutsha ubona ungani uTrump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republican
yebo kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuphathi yama-Republican ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubuklili kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo
lo ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esigabeni seNew York kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane Libiwa lokhu liqongile inani lezisebenzi ezigunyulwa umsebenzi kunkampani ethengisa impahla ebulenjini emazweni omhlaba e-Amazon. Leli nani libikwa selifika kunkulungwane ezilitshumi lathoba minembili 18,000 phansi kohlelo lwabo lokwehlisa indleko yokuholisa izisebenzi. Lokhu kuphume embikweni owethulwe umqondisi wale inkampani u-Chief Executive izolo. Umongameli William Ruto wele Kenya ubike izolo ukuba uhulumende wakhe uzaqinisa umsebenzi wokubuthanisa imithelo eminyakeni emibili elandelayo ukuze enelise ukwehlisa imali ayibolekayo enhlanganisweni ezithiyeneyo zomhlaba. Amabandla aphikisayo. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukuwabhidlisa kungakenziwa ukhetho oluqakathekileyo lonyaka. Athi ukubotshwa mahlayana kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change lawemthwakazi Republic Party lamanye kuveza ukuba uhulumende kamnangagwa uzonda ukuphikiswa. Athi akusakhankaseki emphakathini ngoba abaphikisayo bayabotshwa bengenza imhlangano lozulu. Kubotshwe amakhansila amabili izolo akubandla le-CCC okuthiwa ephule imithetho yelizwe ngokukhulumisana labathengisa impahla emgwaqweni njalo lezakhamizi. Okwamanje umnumzana Job Scala omele izengeza West edale lephalamende ekubandla le-CCC uselenyanga phose eziyisikhombisa evalelwe eChikurubi Maximum Prison njalo kulamalunga ebandla le-MRP lawo avalelwe entilongweni. Uyakhala lozulu ngokwenzakala elizweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kanye lomnumzana Joseph Chuma, ilunga le-ZANU-PF Central Committee. Uncube usungula lingxoxo.
Uhulumende ubhule waluthwala kusukela ngo-1980 kuze kube namhlanje. Njengoba kulo khetho lona lolu amaphaphu ngezibindi ayachaya nanxa ungasuke wezani. Vele uyakwazi ukuthi khona usenkingeni, uthwalelwe ubhulo, uzabe usemajele, kwabanye imhlangano iyavalwa, kuthiwe khona hhayi akulazi mota zamapolisi, manpower intutshwana. Wena usenzele nje umhlangano wakho usithi ebantwini hayi ngifuna ukuba ngukansila, babe bephezu kwabo. Abantu ababulala abantu ubathola bekhululekile. Ufica umuntu pre-bail kodwa ngumuntu obulela umuntu, but umuntu obesenza umhlangano kumele ayefela esitokisini kumbeni ejele. O-voters roll bona laba asoze babonakale babuthu. Kuvele kwenziwa sithwala ubhulo entweni yonke. Ilizwe lifile. Ilizwe lifile kade sikuthiwa emadorobheni kuthiwa yi-opposition. Ungakhangela silomgwaqo wenkayi thina. Umgwaqo wenkayi kawenziwa kodwa silabo MP abezalo kodwa.
Yes, sibe kulapho.
Yes.
Yes, sibe kulapho singangangeni kakhulu. Siyokugolide, uyazwela lapho golide bakhala abaphikisayo. Siyabonile njalo kulaba kwamakhansila amabili awesisi abotshweyo njalo lo Scala, uJob Scala yonke phakathi khona ngale. So ke libatholela ubhulo ngaliphi la?
Ngiyabazi ama-opposition activists njalo abanye abamele ama-parliamentary abanye ama-councillors abangakazi beligqobe emnyango wenkamba yamapolisa kumbe esitolisini kodwa labo bayakhankasa njalo abanye babona benqoba sithini baze bayongena ama-parliamentary lasema-councillini angikhona bona ngale bengazange beboshwe kungenxa eyokuthi bona bayenza izinto zabo belandela imithetho yelizwe ekhona ebamba wonke umuntu, ayibambi kumbe umuntu wethikusiki kumbe wemthwakazi kumbe umuntu wezanu-PF kumbe wezabu, ibamba wonke umuntu. So kulabanye abafuna ukuzizokandlela njengakhona okade sokusho okaJob Scala. OkaJob Scala akulandele politics lokwa. Umuntu owayevele ezenzile into zakhe waya phambi kwekhodi yanika ibhili lama-conditions angikhona ukuthi nxa uthatha ibhili leyi kumele uzibambe kanje. Nxa ungangena ukwenza khonoko mhlawumbe uphenduka apha phambi kwethu sizakhipha konke lokwanathi sikunike khona ama-privilege lawana sesikufake phakathi indaba yakho ithethwe uphakathi. Ngoba uyakuthenga ukuthi ona awufuna ukunjani ukulalela nokulandela izimiso zabo ezifakiwe khona phana. So izinto abantu abazenzela bona bodwa asini mina ukansela wami lapha enumber 6 laphana kakazaboshwe, u-MP wami lapha ephila nampoboma kakazaboshwe. So is many other parts of the countries ama-MPs ama-councillors abaningi kabakazi beboshwe ngoba bayenza izinto belandela
imithetho. Bancube kazwela ugolide lapho uyakhuluma so ke uthi bakhona abanye benu abangamahlongandlebe, so ikho ngazani kuyahlupha khona.
Yeah, Ugoli tuza shewa langu hungo nana kwa sheho oso kusizu mtu nga ekuluma. Nga wale walalilu ino zingala ekuluma ngezikati sake kote utrineni. Watu naseli kulumi kini. So wakulumo kote ngezikati sika mkabe utrineni veka wafumela na lati kutikona e umkabe ukangi. Katesu ya kufeza futu ugoli tukuti ungaba mwuse kubo ugoli tega ula problem. Njombe kuluma kwa kansi laba. Umuto nga chindua yongolu unyeguyo izanu noveza kuruma mo PF wake kusebenzi izanu ya aisio ka PF za kubi izanu ya lesi kuruma hati izanu nge idea nge zenzo zayo za kudala ochuma bengeko ubuyo iwa kichimiza na kajezi sebe kichimalayo sebe mpongolo za kube hivo asebe tuelu mpongolo wukukabalala ebe kuzanu kusebenzo kubindyo kona lo akusebenzi nje kuyakwazi futhi chuma njengoba ekhuluma khona into ekhona chuma yekelana abantu bakhululeke impi eyaliwayo yayingeke ukuthi umuntu kakhululeke namhlanje waye kumele umuntu akhululeke ngoba uyiza
chuma
izelele lomuthi lakhe inkalakata zezindlu ezilama 40 lokuzene ezilama 40 bedrooms kodwa lesithi kulama sanje lisedlula osimitha bazange bakwenze balokeli kwenza sikhuluma khona apha sibathathu nguwe chuma osuthi kakhulu okwedlula sonke khona. Asifundeni ukuhloniphana ngezikhathi zonke being in different political setups akutsho ukuthi kona so kumele ubone abantu wena olelungelo lokukhonya kumbe lokuthethisa ukudlula abanye abantu lokwana ukuthi bengisela nje kuphela u-emptiness oyabe usulabo ungumuntu okumele ngabe uyahlonishwa it's very simple into lokho ngiyakhuluma mina ngithi kona ama-councillors amaningi lama-MPs amaningi abamele ama-opposition parties abakaze belinuke ijambo lepolisa kumbe benuke isitokisi ngenxa yokuthi babe besenza izinto ngendlela efaneleyo akusiyo ndlela ezala u-PF yana.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma ilunga lezano PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bebexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Zikhala ezimathonsi intatheli izindaba zesifazane ngezehlakalo zokuhlukunyezwa ezihlangane lazo ngomnyaka ka-2022. Lezi zehlakalo ezibuhlungu bezibangelwa ngabezombusazwe, abezomthetho, abomvikela kanye lozulu ngokwakhe. Zithi njalo zithandazela ukuba lumnyaka ka-2023 uza kuba lobungcono lanxa kusesatshelwa ukuthi udlakela lwezombusazwe lulakho ukuqonga lapho ilizwe lizaqhuba umkhetho. Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba zesifazane lezi zithi zihlezi zisesabela impilo zazo ngenxa yokuthi zona zihlukunyezwa ngokuphindiweyo okwakuqala ngoba zingezesifazane, okwesibili ngoba ziqhuba umsebenzi wokuthapha indaba wona ovele uyingozi. Enye intatheli izindaba esebenza izimele ululu Brenda Harris ulandisa ngahlezi ehlangana lakho yena lezinye intatheli izindaba zesifazane njengaye.
ongakhangelisisa nxa besifazane bethapha izindaba eziphathelane lezombusazwe bahlukunyezwa yilaba balezikhundla eziphezulu kanye lalaba ababanikeza izindaba ama-sources ngesilungu kanye lalaba abasebenza labo okwenza imisebenzi yabo ibe nzima.
Uthi simtshayisa ngovalo kakhulu isikhathi sokhetho uBrenda Harris lapho athi ziyanda kakhulu izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba zesifazane elizweni. Enye intatheli zindaba yesifazane uVivian Marara uthi kuyadingeka ukuba lendlela ezingasiza ukubatholisa usizo olulondoloza impila kahle yengqondo yalezi ntatheli zindaba lapho zithe zedlula ebunzimeni bokuhlukunyezwa ngendlela ezichiyeneyo ze psychosocial support.
Kumele kube lama priorities ukuthi ama organizations abe lama trainings okuncedisa ama female journalists ukuthi baziphatha kanjani bengahamba phandle ukuyagada ama stories and ukuthi apart from ukugada ama stories phandle baziphatha kanjani kuma online platforms because yiyo enye indawo lapho esibona khona ama female journalists ehlukumezwa kakhulu.
Amabandla ezombusazwe amabili ayiwona amakhulu elizweni elezano PF lele Citizens Coalition for Change bathi bazimisele ukubona ukuthi zivikelekile intatheli zindaba kakhulukazi zesifazane ngesikhathi ziqhuba umsebenzi lapho ilizwe libhekane lokhetho lomnyaka ka-2023. Umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kuzano PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi bona benza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi zilondolozekile intatheli zindaba kakhulukazi ezesifazane lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
We strive to create an environment of safety that is universal to all of them.
Siyazama ukwenza ukuthi lo mumo usebenzele bonke abesilisa labesifazane ngoba le ntatheli zindaba zesilisa ziyahlukunyezwa lazo. Yikho nje lapho sisenza ukuthi ukhona lomumo senze ukuba ngosebenzela bonke abesilisa labesifazana. Siwathatha amanyathelo lapho kube le mbiko yokuthi ukhona ohlukunyeziweyo.
Umsekeli wesikhulumeli ebandleni le-CCC umnumzana Ostalos Siziba uthi minengi imizamo abayenzayo ukubona ukuthi basebenzisana kakuhle lentatheli zindaba zilondolozekile engekho owebandla lakhe ozihlukumezayo.
Sesaphuma lohlelo lokubana sincedise ama-journalist ngokuwapha ama-tech njalo sibapheke lama-reflector abhale ukuthi imedia lokufundisa abe-security bethu ukwenzela ukubana kuhlonitshwe njalo ke ku-provide e-platform yalaba ke abathatha izindaba ke kunhlanganiso yethu kuma-program ethu njengebandla. Kubalulekile ukubana ke ama-journalist noma avumelana lathi la angavumelani lathi ephiwe ke ithuba lokubana bethaphe izindaba kunhlanganiso yethu bebekwazi sikwenza lalokhu ke esikumelayo.
Kusenjalo abeZimbabwe Republic Police bakhuthaza ukuqakathekiswa kokwenza ube ngolondolozekileyo umumo ukuze zisebenze ziphephile intatheli zindaba zesifazane zona ezibhekane lobunzima obuphindiweyo bokuthi ngoba zingezesifazane nganxanye ziyintatheli zindaba. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Live talk namhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okuhlelwa ngabesifazane ukuze benelise ukuziphilisa ngalumnyaka esiwusungulayo oka 2023. Singakehlukani izihlobo sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzabanzima ukuba abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu indlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho. Uhulumende izolo wazise amalunga edale lePhalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo lwe-delimitation. Lokhu kusehlula ukuthi Kevin McCarthy webandla lama-Republicans akhethwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumlawuli wedale lePhalamende lakwele-Melika ele-House of Representatives ngemva kwensuku ezimbili zokuvota. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.